Panguwa yatiri kurarama muno munyika inguwa yakati omei. Hongu washandirwi vakagadzirira kutaurirana nevashandi kuburikidza ne atinoti my employment council. Ndokunoitwa negotiate ma wages, ma minimum wages nekuti vanhu vangapiwa mari yakadi nekukwira kuri kuita inflation. Asi my employer pari zvino izvi akati omerwei.
Chii chikupa kuti vashandiri vaomerwe wapa?
Nekuti havasi kushanda semashandiro avanofanirwa kuita. My employers vari kushanda vazhinji vacho at less than 30% capacity yavo. Vashandi vamwe havasi kuya kumabasa nekuti basa racho hakuna. Nguva dzekushanda dzekuvhura makambani dzakalimitwa kubva ku 8 kusvika ku 3 pm. Saka makambani havasi kushanda semashandiro avanofanirwa kuita. Kunyange dai zvazvo vashandirwe vachida kuti vape vanhu vavo vanovashandira mari yakati nakei. Malimitations ndeyekuti mari yavari kugenereta kubva mumabhizinesi avo ishoma shoma chaizvo.